Ndiri kutonyatsoona kuti tini takatorongwa takatogarirwa pasi kuti mamembers of parliament ACCC anofanirwa kusungwa. Isu tiri kuona kunge ZANU-PF iri kuda kutsvaga kuti ikwanise kuwana 2/3 majority yayo muparliament. Saka vanoitei? Vanosunga vanhu vedu, vanovapa mhosva dzavanenge vasina. Pese pavanongosunga vanhu, mukatarisa pavakasunga vaJob Scala, hapana mhosva iripo nanhasi, havasati vapedzerwa nyaya dzavo. Iko zvino taona Honorable Maureen Kadema-Unga vachisungwa, voburitswa futi pasina mhosva yavanenge vapiwa. Nekuti vanenge vangosungwa futi pasina mhosva, iko zvino tiri kuona Honorable Siziva vasungwa futi, hapana mhosva yavanenge vakapara. Ipapa patiri kutopinda tiri kutonzwa kuti deputy mayor wedu akansela Kudzi vabva mukusungwa izvozvi. Saka unotongoona kuti inyaya yakatogarirwa pasi navamunangagwa nezanupiyo. Totoziva kuti isu hakuna munhu anosungwa, vamunangagwa vasina kutaura kuti ngaasungwe.
Regai tinzwe kuna Dr. Mabhaza.
Aiwa, zvirongotaurwa hazvo zvirotoi. Chokwadi ndechekuti kana munhu achinge asungwa, haasi kusungwa nezanupiyo, haasi kusungwa navamunangagwa. Vamunangagwa havatoziva kuti kunyange asungwa, munhu anosungwa nemapurisa nekuda kwekuti pane fungidziro yekuti atyora mutemo. Kana tikatarisa mutemo mamiriro avakaita, hausungwe nekuti watyora mutemo, unosungwa nekuti pane fungidziro yekuti watyora mutemo. Ndosaka pachirungu chinzi you are suspected, you are a suspect. Kana wamudare unonzi uri kupomerwa mhosva, hainzi une mhosva. Asi kana nyaya yazotongwa, ndopaunonzi une mhosva. Zviri kutaurwa navazvokora zvekuti tiri kuedza kutsvaga 3/3 majority nekusunga vamiririri vemaconstitutions avo, aiwa, hachisi chokwadi. Nekuti dai taitsvaga izvozvo taisunga kave kumaruzevha kwatoza tinogona kuwina. Igaro ziva kuti mumaguta umu CCC yakasosa munyama wayo imomo wekuti titori nemunyama wekuti vanongohwina vachingotiurayira maguta edu. Saka hatina chikodzero chokuti chati patiza kana takaita mabielections mutaundi zvakatongotiomera kusungirira mari pagumbo rengwena. Uyezve hatisi kutarisira kuti tida kuchinja constitution. 2/3 majority inongodiwa chete kana tichida kuchinja constitution.
Vadzokora,
regai ndidzidzise gweta iri rinonzi Dr. Mabhaza mutemo. Mutemo unotaura kuti iwo you investigate and then arrest. You don't arrest, then investigate. Asi tinoona isu ZANU-PF inoshandisa kuti kune vanhu veZANU vanotaura kuti vanotanga vaferefeta nyaya vozosungwa. Ndosaka muri kuona vamohadi izvozvi vakadzoserwa pavice president, kunyange vakakanganisa kodzero dzemadzimai, kodzero dzevana vadiki. Tozotarisa kuti kana vaenda ku-CCC mutemo unenge wachinja, vanenge vaakutanga vasunga munhu vozoferefeta. Asi pasi rose tinoziva kuti mhosva inotanga yaferefetwa.
Dr. Mabhaza, ndodzokawo kwamuri. Imiwo seZANU-PF kana kuti sehurumende iri kutonga, pane zvamungaitawo here kumisa idzo nyaya dzekupambwa kwevanhu nekungosungwa kusina tsarukano kwatiri kuona kuri kuitika?
Chekutanga ndechekuti ZANU-PF inokurudzira kuti munhu apara mhosva yake ngaasungwe kunyange ari nebato ripi. Ende hatikwanise kuti munhu asasungwe nekuti ndeve-CCC vanozochema kusadhiji kana kuUnited Nations kana kupi. Vagara vanochema, tinoziva ndiro magariro avo. Uyezve sebato reZANU-PF tagara tiri vanhu vanotedzera mutemo. Hatina mukana kana nguva yatinombonyebera vanhu kana kuti makapara mhosva munodzivirwa neZANU-PF. ZANU-PF haidzivirire vapari vemhosva. ZANU-PF inokusiya kutotarisana nemhosva yako.
Vadzokora, sebato mune zvamungatarisirawo here kana kukurudzira kuti hurumende iite?
Hurumende ngaiite basa rayo. Hurumende haisi yevanhu veZANU-PF. Kana hurumende yaiswa, kana Minister of Home Affairs aiswa, ari kumiririra vana vese veZimbabwe. Saka tinotarisira kuti vachaita basa ravo, vagoprotekta vana vese veZimbabwe semhiko yavakatora pavakaita chinagresheni chavo chekubirira.